kanzuru yakakwidza mutero wekuti munhu atengese mukupera kwesvondo kubva padhora rimwe chete nemasendi makumi maviri nemashanu kusvika pamadhora matatu pazuva. Vatengesi vanoti mari yakawanda zvikuru sezvo vachiwana mari isingadarike madhora mashanu. Mumwe wevatengesi amai Emily Jonasi vati kushomeka kwemari munyika kuri kuderedzawo bhizimusi ravo. Amai Jonasi vanoti nekuda kwekuti havana mishina yekuti vanhu vatenge nemakadze mumabhanga havana mari yakawanda yavari kuwana sezvo vanhu vari kusheya mari yemusvo.
Ini nhangu kutaura chokwadi inini yakandiwanikira because masales acho chaiwo chaiwo tara chokwadi mazuva anoka akatodhakwa akatodzika zvisingaite because vanhu mari chaidzo kumabhenga havasi kudziwana. Zviriko ndezvokuti vanhu vari kutenga nemaecocash vari kutenga nemaswipe. Isusu maswipe mishini hatina. Munhu anosvika achida chinhu patable but kuti akwanise kuchitenga haakwanisi because anoda kuswipa ari kuti mari iri mukadhi. Saka at the end of the day kanzuri ichauya inda $3 nendaitora kupi because ndihana swipe mishini handisi kwanisa kutengesa.
Izvi zvatsigirwa namai Rabeka Chivi avo vati vanga vachitotatarika kubhadhara mutero usati wakwidzwa. Amai Chivi vatiwo kuti vatengese zvinhu zvavo neiko keshi vari kubatirwa mutero kuzobudisa mari iyi izvo zvinovaremera.
Savatengesi isusu zvakatiomera kuti bhadhare dhora 25 iri kutinesa kuti tiiwane nekuti unogona kupedza svondo rese usina namubviri watengesa kana chinhuani kana kutaurire 50 cents chaivo. Saka yakatiomera taitochema kudai zvaibvira watodzikisa kuti ndakana pa50 cents nekuti vazhinji vari kuya vachiti nemaswiping machine yetuti hatina. Ko ecocash munotambira here? Ecocash yacho irikutiremera kuti tikaitambira ecocash yacho kwaunozoti unoiwana vanobva vatonda 30% kuti uwane ecocash yacho. Saka zviri kutiremera kuti totengesa sei necash yacho tikuishaya mari yacho.
Nekuda kwekunetsa kuri kuita mari vamwe vane mabhizimusi eicocash vave kubhadharisa mutero kuti munhu awane musvo. Mumwe mutengesi vajohn piri vati chinovarwadza kubvisa mari kukanzuro yavasingaoni kuti inoshandei. Vapiri vati vari kungobvisa mari asi nzvimbo dzavanoshandira dzisingagadziriswe.
Mari iyoyo haina kushata kana kanzuru ichitora mari iyoyo ichigadzirira mashedzi ekuti tinge tichitengesera pamvuri pakanaka, yetiunzirewo mvurawo, yetiugadzirirewo maclock room ekuchengetera stafu yedu ichapedza kutengesawo manheru. Mari iyoyo inenge isina kushata, asi zvinozongoshata pakuti mari iyoyo yongotorwa semadhora 25 anga achingotorwa, hatina kuona development chayakashanda mari yacho. Ndodambudziko ratingangochema naro panyaya yemari.
Vanotungamirira sangano reVendors Initiative for Social and Economic Transformation vaSamuel Wadzai vati kunhengo dzavo mari yemadhora matatu pazuva iyi yakawandisa.
So takatarisa mashandiro anoita vanhu vatinoshanda navo. $3 imari yakawandisa zvisingaiti pazuva. Even iyo 125 yacho yakazokwidzwa kubva kusvika $3 yanga yakatowandisa still. Tanga titori nemaconsultations atanga chiita neinformal sector committee yepasito Farare patanga chiwadza kuti no mariyo yakatowandisa because mukatarisa infrastructure iripo kana kuti zvishandiso zviripo hazvienderani nemariyoyo. Ende tinotarisira kuti kana pane infrastructure ndopatikati pamwe ngavakwidze kusvika pa dollar chaivo. Otherwise maria iripo yanga yagara itoripo yacho yanga yakatongowandisa. Mukafamba izvo zvinostriti muchibvunza kuti maprofits ari kuitwa nevanhu vari kuita vending aisi mari yokuti inokwanisika kuti vangashanda ikaswa $3. Saka imari yakatowandisa zvokuti vanotonetseka nayo kuti woiwanepi. And zvichakonzeresa maproblems because chokwadi chiripo ndechekuti hapana vhenda achakwanisa kubhadhara mari iyoyo pazuva $3 yakawandisa.
Vawadzai vati sangano ravo riri mubishi kutaura nemagweta kuti vangaendesa kanzuru kumatare here. Vawadzai vatiwo kanzuro inofanirwa kuita hurukuro nevatengesi sezvo pakakwidzwa mari idzi kanzuro isina kumbotaura nevatengesi. Asi meya weguta reHarare vaBernard Manyenyeni vati mari yakawedzerwa nekuti guta rofanirwa kuita mari kuti risimukire. VaManyenyeni vati nekuda kwekuti vatengesi vemumigwagwa ava vari kutengesera panzvimbo dzaisabvumidzwa munguva yapera panga pasati paiswa zvivakwa vakati zvirichachinja nekuwana kwekanzuru mari.
Mari inopinda mukanzuru imari inowanikwa nevanhu vainosangana navo. Vanhu vanosangana nekanzuru vanhu vemabhizinesi mabusiness ari pakawanda kasi pachidimbu tinoti pane ma formal business akanova makambani atinoziva zvino kuita informal business vanova vari kushandira muguta kuraramisa mhuri dzavo ivavo ngavatozova kuti vatovawo mugutawo kana vachiri kushanda varimo vaakutokumbirwawo nokusungirwawo kuti vabatsire kuti guta rirarame ndosaka tichiti munhu wese ari muguta ngaawanawo kamugove kake kaari kupinza muguta nekuti guta ripfume risumudzire magariro kucheneswa kwemvura kugadzirwa kwekuvakwa kwedzimba pari zvino ndepekuti mamiriro akaita nzvimbo dzavari kutengesera inzvimbo dzatingati dzangasina kunge dzakagadzirirwa kunge dziri dzinotengeserwa saka totongwana mashandiro atokwanisa kuita pari zvino nekuungana kuunganidza kuti tichazokwanisa kuita mari ringave goro noyo ringa ripi ndopa tichazokwanisa kuwakira vashandi o vatengesi panokwanisa kushandira pangangoenderana nezvavari kutarisira
nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti kuhoma kweupfumi pamwe nekushayikwa kwemabasa kuri kukonzera kuwanda kwevatengesi vemumigwagwa ndakamirira Studio 7 muHarare ndine Patricia Mudadigwa.